ino kutandira ya mufaro ini ndili chanono kawande nchiti ya ino imisoro ya nauzedu ganasi chipiri kushita 12-2017 Kongresi ya chimbichimbi ya ZANU-PF yuetwa netisano ina zisungo zitatu zvinoti chokutanga kutangira kudzingwa kwakaitwa mubato amai Grace Mugabe vaJonathan Moyo vaSteve Wakasukwere vakudzai Chipanga vaIgnatius Chombo muzvare Mandi Chimene naPelekezelo Mphoko chechipiri kutambira vaEmerson Mnangagwa chechitatu uye kutsigirwa kwavaMnangagwa kuti vamirire ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya chisungo cheZANU-PF Women's League chokuti pavewo nemunhukadzi pautungamiri hwebato tsorohwa nechando sezvo chisiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu vagari vekumasvingo vopengera masoja ayo vanoti ari kutyora kodzero dzevanhu uye vanoda kuti masoja abviswe mumigwagwa masoja anonetsana zvekare nevanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare izvo vakawanda vari kupika vachiti vanosvika mumigwagwa iyi nokuti ndimo munobva raramo yavo mabhengi obvuma chibatiso chema99 leases kuitira kuti varimi vakagariswa patsva vakwanise kukwereta mari mumabhanga muchirongwa chethe connection na8pm tiri kutarisa chirongwa chebiometric voter registrations kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 6080-15580 ne15460kHz pashortwave mazuva ose musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose